manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26, 2022. Makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzemihoro dzavakawedzerwa. Izvi zviri kuitika apo vana vatanga kunyora bvunzo dzegrade 7. Studio 7 yoita hurukuro nemutori wenhau Hopo Chingono, uyo anga achishanya muno muAmerica kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa audza Studio 7 kuti mapurisa emunyika iyi ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vashandi vehurumende zvikuru varairidzi vanonzi havana kuenda kumabasa sekukurudzirwa kwanga kuchiitwa nemamwe masangano anovamiririra achiti mari dzavakawedzerwa nehurumende hadzikwane. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vashandi vakawanda vauya kumabasa, uye kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisa vana vanga vachitanga kunyora bvunzo. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Varairidza vapasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba ivanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7 mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOpen Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende majora makumi maviri nemashanu mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoyechabva wedzerwa vanhu, tiri kuramba tichiti ishomanini, haikwani kuzadzikisa zvinodiwa nevanhu. Varairidzi nemamwe macivil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yadzokera pa540 iyo yakabiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvisere havana kuenda kubasa, vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi va38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vakanonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instruction. Chepiri chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvanyoro zvinhu zvatinofarira, vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7 saka hakungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varairidzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati
hurumende yakauya pachipo ukara tiri kutaurirana zvinooneka kuti tiri takuenda kustrike. Inenge yakunzi makutaurirana makabatira hurumende kuti munhaurirano kanoda kuti titaurirane pasina umwe akabatisa umwe demo. Sindi hurumende yakauya ikatitaura kuti titaurirane, kana tamboti timbopa mukana wekuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende tichiona kuti tinozvitapati, but mari yaari kuenda ipa chi
vachino sengwa vati nengo dzavo dzakaomerwa zvakanyanya uye vasinawo mari dzekuenda kumabasa havana kuenda. Vachino sengwa vatiwo ongororo yavaita yaradza kuti vana vegrade 7 vatanga mazamanishoni vakwanisa kunyora.
Tikufara nezvirikuitwa muhurumende zvekuti inounza $25 panguva yakadai ivo vanavaraidzi vakaomerwa $25 haina chainotengi nemaomero aita upenyu wokuti katarisa zvinhu zviri kukwira even kumaUSD kwacho mapuraizi anongokwira.
Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC ama Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti igadzirise gakava riripo pakati pavo nevarairidzi.
Vakushushikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa varairidzi nehurumende. Varairidzi vakabatarisirwa kupasirise nguva yakareba kubudikidza nemihoro yavari kupiwa nehurumende. Saka isusu tiri kuti izvo nematicha izvo zvakawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavari kupuwa ofuti that $25 iyoo even 200 yacho haikwani kuti anokwanisa kuti vaibhadhare vana vavo maschool fees kana kuti vakwanise kutengera vana vavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaidzo dzekuti vacho vakapfeka. Maticha vakusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nekuti vanenge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda even mhuri dzavo chikamu chacho vacho havasi kuchachiwana. Saka isusu tinesecc tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo nokukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvita mari dzakawanda.
Zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro. Asi gurukota rezvevashandi vapaul mavhima vakaudza studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imboseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa. Asi munyori mukuru mubazi rinoona nezvevashandi vasimon masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yefosel. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanofungidzwa kuti vatsigiri vezanupf nezuro vanonzi vakarova nhengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye mumwe mwana wechikoro. Vatatu ava vaipomerwa mhosva yekupfeka hembe dzebato ravo vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kwamupandawana kwagutu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vakarohwa vanosanganisira kanzura weward 34 vabernard Chingwango navalanton Guvava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake. Vachingwango vanoti vakakuvara zvakaipisisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri vezanupf vaidarika 10. Vachingwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamhangana nyaya iyi kumapurisa echiteshi chemupandawana police station.
Vanhu vaivapa vanhu vakatiwa vaive11. Tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa nandakakuvara musoro. Ndakarohwa nendanda ruviri mumusoro, ndakarohwa musana neshamu dzakasiyana siyana. Ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mishonga yatakawana mishonga ndaenda ku 24-hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa. Zvakaitika kuold location extension.
Umwe wavo valanton Guvava vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa achasunga vanhu vakavarova ava.
Ndingakotaura kutoti izvozvo handisina faith nemumwe wangu wandaa ndinaye vana vachingwangu tikamirirwa tese mwari pasaidi mwari pasaidi ini izvozvo ndakunzi ndokuitira mwari chitotanga kuti mototanga kutoripota. Saka tanyora bhati rakunzi ofisa vane makii munogara bhuku riya ravanti rrb number hapana takangogarako izvozvo kuti tione kuti paachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri webato reCCC mumasvingo vaDerek Charamba.
Sebato reCCC kumasvingo provhinzi tiri kushungurudzika zvikuru nokurohwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu kwagutu vanoti vabernard Chingwango navaguvava. Izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona apa hapana kana amboti asungwa pamhirizhonga sezvi zvinongova zvipachena kuti zvakamboitika zviya zvatangazve mirishonga iya yavhurirwa munhu hauna musharo zvaano yatangazve basa rayako inototoshiya kuti gore rinoya zvigona kuwedzera tikabaa nokutakwatakwa asi zvinovaso kuti this is not fair mutemo wasikapulaiwa zvakaenderana zviri fair zvejekerere isu tinongodzvanyirigwa vanetriple c nemapurisa achimbaona nemesavaso vachingoregawo tichingotakwatakwa vakangotarisa
asi mutauriri wezanup f dunhu remasvingo vaofias murambi wavaramba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga
izvizvo izvoinhema vanotsva kutsvitare pati yezanup ndozvavarikungotsvaka vanhu vetriple c mukatarisa pavangopinda rikapaka vanongozarohwa nevanhu vezanup vachiri vanhema tiiti zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized direction yakarongeka kwete pati yokungoita zvana tricos zvavanoita izvo zvokungofamba vati ivo ndo vanotanga kurova vanhu ike zvino vanoti vakarombwa nevadzigiri vezanup f vakanga vane uniform how did they come to vote vanhu vezanup f vakavarova.
Mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo inspekta kuda kwashe dhewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi
ndisiri muofisi at the moment ndotozonocheka ndasvika muofisi.
Asi vatsigiri vetriple c vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti svondo rapfuura vatsigiri vebato rezanup f vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ed icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu. Vanoti nhengo dzemahwindi 4ed dziri kutenderera dzichimanikidza vari kupfeka hembe dzebato rezanup f uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato retriple c. Mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yetriple c vaedward chagonda vanoti musika wemampandawana waberekera ingwe
ichokwadi vakauya vatiti mahwindi wosvokauri mupfeke matishets ezanupf kusasa kumarokesheni nekupi nekupi achiti kanzi setai matishets wao kunenge atatisheti iyoyo chamudzika paparega chishandira kutaura kuta kwatiia pari zvino varabhenad vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupfeka matisheti wavo pakaoenda ku vachinda vachinda kunonziwiwa saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kutei tineura mumaoko kuti hape tichagumira papi.
Dunhu regutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda mwedzi wapfuura nhengo dzetriple c dzakati dzanyicha kugutu west dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota. Gore rapera nhengo yetriple c vanyasha zvambe mawere vakapondwa nevanopfungidzwa kuti vatsigiri vezanup f asi hapana akasungwa nemapurisa. Ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti Zimbabwe inokwanisa chete kuita sarudzo dzakachena ndokunge komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yavandudzwa. Asi sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara havo vachiti ZEC yakazvimiririra uye haitori divi panyaya dzezvematongerwo enyika nekudaro inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Chingono ari pakati pezvarwa zveZimbabwe zviri muNew York pamusangano wakarongwa nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuzeya nyaya dzoutongi hwejekerere. Vamwe varipo vanosanganisirawo Pastor Ivan Mawarire. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mutikanganya uye weStudio 7 naChingono.
Ndakauya kuzotaura paworkshop yedemokrasi ichitaura nyaya yekuti region yedu SADC continue to Africa no kwanisa kubatsira sei kuti my elections in Zimbabwe ave my elections kuti vanhu havazokakavadzani kuti kumhapira umwe umwe achitaura kuti mavhoti aka ana kurerekwa kushi
mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamaa muri kutaura pamusangano uyu.
Tinofanira kuitika nezvo kuti opposition yemuzimbabwe main opposition triple c inofanira kuenda kusadan zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 dzaachingokakavadzana saka tibatsirei kutiti maelection kakavadzana the problem yezimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti dabiwa saka zvinofanira kugadziriswa tsarudzo isati yatanga.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadziritsike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo?
Zvinogona kugadzirisika kana state inova ndiyo inoita maelections Zimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu.
Mutori wenhau wopo Chingono achitaura naMarvelous Mutanganya weStudio 7 kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Brigadier Mohlafela Mojapelo, vaudza Studio 7 kuti mapurisa emudunhu iri ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu mudunhu iri zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa wakatotumira nhumwa kunoona kuti chii chakaitika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRiki Mukonza vanodzidzisa paUniversity of Tshwane kuSouth Africa.
Maonero andinoita zvinhu izvi hazvisi kushanda nekuti tiri kutoona kuti kupondwa kwevana veZimbabwe muSouth Africa kunenge kuri kuenderera mberi tichitarisa kunyaya yatiri kunzwa yekuLimpopo yevatatu vakapondwa. Tiri kuona sekuti kunyange kuine kutaurirana kuri kuitika hazvina zvazviri kunyanya kubatsira nenyaya yekuti pane matambudziko aripo akati wandei ari kukonzeresa kuti zvinhu zvimire mamiriro azvakaita.
Ndeapi matambudziko aya muzvinafundo?
Tinoona kuti zvinhu muSouth Africa zviri kuoma, saka pane ruvengo rwuripo kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Naizvozvo pakangoita kakukanganisika kadiki diki kanoitika ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kunyange papa achifanira kutauriranwa, kunyange papa achifanira kudaidzwa mapazi anochengetedza mutemo, vanhu vemuSouth Africa vakutongotora mutemo kuisa mumaoko avo zvichikonzeresa kufa kwevanhu vekune dzimwe nyika sezvatiri kuona izvozvo.
Chii chiri kupa kuti vanhu vemuSouth Africa vashaye chivimbo nemapurisa avo nematare kuti vanokwanisa kutonga nyaya dzakadai?
Kumapurisa, vanhu vemuSouth Africa vari kuti mapurisa ari kutambira choko mumwe chiri kubva kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika, saka havazoteedzere mutemo sezvazvinofanira kunge zvichiitwa. Saka vari kushaya chivimbo nemapurisa kumatare. Zviri kuonekwawo sekuti matare muno anenge akanyororera pakutarisa nyaya dzese hadzo, kunyanya-nyanya kunyaya dzine chekuita nevanhu vekunze. Saka izvozvo zviri kuita kuti zvarwa zvemuSouth Africa vati regai tiise mutemo mumaoko edu.
Asi sekuonawo kwenyu, pane chingaitwa here kugadzirisa dambudziko iri kuti risarambe richienderera mberi?
Dambudziko iri kugadzirisa kwaro ndekwekutongoti zvinhu zvigadzirisike kuZimbabwe, zviitike kuti kuZimbabwe zvizvarwa zvizhinji zvenyika yeZimbabwe zvigare kunyika kwazvo, zvoitawo kuti kunoku zvisanyanye kuremera hurumende yeSouth Africa, zvisanyanye kuremera ivo vagari vemuno muSouth Africa. Nekuti chiri kunyanya kunesa inyaya yekukwikwidzana kuri kuitika pane zvinowanikwa muno muSouth Africa, zvingava mabasa, zvingava maservices anopuwa nehurumende nezvimwe zvakadaro daro, ndo zviri kukonzeresa kuti paite iko kakuvengana ikaka nekakubvutidzana bvutidzana pane zvishoma zviripo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uh, Vanhu vakawanda vemuFlorida muAmerica vanonzi vari kugara vakabatira hana maoko sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuti kune duti mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian ranangana nedunhu iri. Zvinonzi duti mupengo iri rinogona kusvika munzvimbo iyi nemusi wechitatu. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kusvika muJapan nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende iyi Shinzo Abe avo vakaurayiwa mwedzi mitatu yadarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kupomera hurumende mhosva yekuvanza huwandu hwevana vari kufa nekurwara nechirwere chegwirikwiti mushure mekunge bepanhau rekwaedza ratiwo vana vanomwe vemhuri imwe chete vakafa nechirwere ichi kuHonde Valley kumanikaland mavhiki adarika. Asi hurumende yakapedzisira kuburitsa huwandu hwevainge vafa musi wa6 Gunyana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri varamba havo kuti hurumende iri kuvanza huwandu hwevabatwa nechirwere ichi kana kufa vachiti ichiri kuunganidza zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana isati yazvipakurira kuruzhinji. Mukuziya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti chauraya vana vanodarika mazana manomwe tabata vaMujiri.
Chirongwa chekubaya vana vagwirikwiti vanoziva lakini di kwenye yaleta tena di kampeni kuna August September kita tira kadiya tira kubadala na kuhurika kujala jadai kwa kwa kujala tika timo pub ni kuli kwa kasaara kwenye kwenye kwa tira kwa nje ni kampeni ni kubaya vana
saka mani uandu erewe wa bayi wakushika parisin
kwa di katana kanga musa ya 2022 uye sega unu zila urumendi kaya kapa zvisakita kuti aziye kuti pane chirwere chakadai ndechegwirikwiti abine tichizotaura zvakare patingati isese marapid result marapid response team edu akabva aita kana kuti antidetetidiraiti kuma district quest semanikaland yedu yakaita 95% coverage yadadida mukambeni asaravari zvino hurumende yekusungamidza avo vanga vasinga nenefarira kuti vana vadai nekuvazivisawo chirongwa chonecho kuti zvakanakire kuti vana vabayiwe saka isusu hurumende inongoti kana masikati kana usiku vananga vabayiwa zvakadarazvo vana vari kubayiwa vamwe vanouya nguva dzakasiyana-siyana zvinova unova kuti mufaro watekona kuti chirongwa chiri kusagira mberi.
Asi chii chakakoshera kuti vana vabayiwe nhomba yegwirikwiti uye muri kutarisa makore api apa?
Mipasa yanga 6 months 15 years. Saka pakaita kampeni yanga ya 6 months to under 5. Zvakare zvino pachange pakubayiwawo vana vanosvika kuma 15 years. Hurumende inoti hakuna mwana anofanira kurwara anofanira kufa nechirwere chegwirikwiti. Zvichireva kuti chirwere chiri kana kukonzera kuti vana vafe. Saka naizvozvo tinoda kuchengetedza vana nekuti ndiwo the next generation.
Ko iye mubereki anoziva sei kuti mwana uyu abatwa negwirikwiti?
Pane zviratidzo zvazvinobuda kuti kunyange munhu akarwara nechimwe chirwere nyamwe vataiva necovid yaizovaitaa kuti maitiro ake nepazari zvatosiyana. Saka mubereki anotona kuti mwana uyu sivabereki namwana ari 6 months vanotona kuti hazvisirizvo utano hwemwana hunenge hwachinja. Saka naizvozvo vanobva vatoba yasekini vanoziva kuti kana mwana azvarwa vabereki vanamai vanopuhwa mazuva ekuvhizita klinic kana upote vachionesa. Saka vana kuti mwana akarwa nhasi azvizitesera kuti namwana ukosora mwana akarwa nhasi arikudzidza miviri ona. Saka vanamai vanonyazondzisa kuti mwana wangu hazvisirizvo. Saka vanode kuenda kukliniki mona mwana aongororwa obva vataurirwa zvinenge zvichinetsa mwana mudiki.
Mubvunzo wekupedzisira vaMujiri vamwe vari kuti ko sei pasina zviri kubva kubazi rezveutano kuti kwafa vanhu vangani kana kuti vangani vabatwa nechirwere ichi kana kubayiwa nhomba zvinenge zvakapedzisira kuitwa mukutanga kwemwedzi uno chaiwo.
Hurumende inobva ndida takafa vana paunoziva sevenandei hurumende yakangotaura kurera kuti fititi inenge zvifanira kuitwa inenge zvichiri kuitwa zvake zvakasofititi kati yaimpresa kati hurumende inegopa nengo ya kakamisa.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Munawo dzemitambo, zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvikwata zveDynamos neCapes United, izvo zvapa kuti vatsigiri vezvikwata izvi vakurudzire kuti varayiridzi vazvo vadzingwe basa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Muongorori wemitambo wenhabvu uye akambotambira Baimo neCapes United mumoyo anoti dambudziko harisi kumurayiridzi weDynamos Tonderai Ndiraya kana weCapes United Lloyd Chitembwe.
Taiva pawa kupana vapandira yanguva yakakwana kana vamusiya amboita zvaari kuita, nekuti izvozvi kubva paakaiwana iri timu yaaparinandi, izvozvi mari inopihwa vakomana veDynamos kana vachinzi vakunda vaudii imari shomanene, yekuti timu dziri pasi pelogu nedzimwe dziri mudivizhoni yani dzinotowana mari yakapfuura timu hombe muZimbabwe. Saka izvozvi zvinokwanisa izvi kunzire zvichiu wedzerewo pakusindikana kutamba kuya kumana veDynamos. Saka ndinoti dai vasiyana nevarayidzi vanangana nemaadministrator.
Moyo anderera mberi achiti kutatarika kweCapes United hakunei nemurayiridzi.
Vamwe vatsigiri veCapes vatopanganiwa kuti makore mashoma nene apfuura ine Chitembwe ndiye yakukunda paligi achimberiari kuCapes ikwezvo. Saka zvinonii panhasi chii? Vanonyara here kutaura chikwadi chekuti timu yavo ite zvinhu zvaina mari? Tinoda umwe anobatsira varipo izvozvi vajere mari dzavainadzo hadzisukwana kuti vakwanise kubatsira timu kuti iende kumberi.
Chikwata cheDynamos nezuro chakadonhedza mapoints akakosha muhondo yacho yekurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos yakarwa 1-0 neNgezi Platinum Stars ndokusiyiwa nemapoints gumi nerimwe chete neFC Platinum mukurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yakarova Blue City 1-0 nemusi wemugovera. Dynamos yasiyiwa zvekare neChicken Inn iyo ine mapoints makumi mashanu nerimwe chete, kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vaTexwa Mzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakati wandei.
Munyama chevo chevo nokuti dai tambo dai tingadai tazvikuona uina mitambo iwowa nhasi webata hai.
Highlanders ndiyo yave pachinhano chechina nemapoints makumi mana nemashanu zvichitevera mangange e11 ayo yakaita neCranbourne Bullets nemugovera. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemalady Chevrons chakapedza chiri pachinhano chechitatu kumat20 World Cup qualifiers akapera nezuro. Zimbabwe yakarova Thailand nemaranzi manomwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugeri tiri pano ndiye akadadisa nekukanda maranzi makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isike pamaranzi zana negumi nesere 118. Thailand yakakwanisa maranzi zana negumi nerimwe chete chete 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu ndokurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwange kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. vatereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko shandisai WhatsApp number zedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Kumede munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvoa ndebele.